Motori wenawe kambani yetu 63 chat Costa Ngomo anotaitora mifananidzo yemapurisa achirwisana nevanotengesa mumigwagwa mukati meguta apo mapurisa akamurova zvakaipisisa.
Akadzika mutruck we akangoti dedzera achimhanya achiuya achiti uyu ari kutora vhidhiyo, uyu ari kutora vhidhiyo, ari kutorerei vhidhiyo. Saka iye haana kumbosvika zvo achitaura neni, akangosvika ndokutonga kutodini, kutondirova. Handiti vaya vamwe vachindopa vakazoti aiwa usamurova mujournalist vachimukumbirira regero, asi iye pache zvake haana kutombotaura neni.
Aka akasike kutanga mapurisa achiita izvi. Mukati memwedzi mitatu yapfuura pane vatapi venhau vakawanda vakarohwa kana kusungwa vachiita basa ravo, vazhinji vavo muguta reHarare. Mukuru wesangano remedia Institute for Southern Africa Zimbabwe vatavani mwoyo vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekuita kwakadai, uko vanoti kwave kuenderera mberi. Vamwoyo vashora kuita kwakadai vachiti vatapi venhau vese ava vari kushungurudzwa kana kusungwa vachiita basa ravo zviri pamutemo.
Kana vanhu vasina kugutsikana kana kuti vachinyunyuta nekutapwa kuriitwa nhau, ngavasatore mutemo kuisa maoko avo kana kuedza kurova kana kuvhiringa majournalist kuita basa ravo ravanopiwa nebumbiro remutemo. Pane musangano unonzi Voluntary Media Council unounza pamwe chete vanhu vane nhunha nekubatwa kunoitwa basa nevatapi venhau. Kana vakundikana vanoenda ikoko. Kana zvaramba panewo zvakare bazi rinonzi Zimbabwe Media Commission, nyangwe zvazvo tisingakurudzira vanhu kuti vaende ikoko. Kasi zvakare commission constitution inobatikidza zvakare nhunha idzodzi.
Vati zvakakosha kuti hurumende yeZimbabwe ichengetedze vatapi venhau nekodzero dzavo.
Kusungunuka kwemutapi wenhau kuita basa rake ibasa rehurumende yeZimbabwe rinoita zvidaro. Saka naizvozvo kana pachikorwa kodzero nemuto upi naupi, hurumende yeZimbabwe ndiyo inenge ichivabatwa kana kuti ichiitwa held accountable.
Munyori mukuru musangano reYoung Journalists Association vaFilimon Jambaya avo vakarohwawo nemapurisa muna zvita vashora kuita kwemapurisa vachiti mapurisa anofanira kuremekedza vatori venhau pabasa ravo.
Tarisa tikati mwedzi mitatu yapfuura taona kushungurudzwa kwemhando yepamusoro kwakasiyana-siyana kwatape nhau. Satokurudzirawo boka reRepublic reZimbabwe Republic Police ringe richiremekedza kodzero dzokutapwa kwenhau uye nedzokufambiswa kwemashoko mukati menyika.
Mwedzi wapfuura mutongi wedare reHigh Court Justice Nyaradzo Munangati Manongwa vakapa mutongo wekuti mapurisa adzorere mishina yekutora mifananidzo yaainge atorera vatapi venhau Herbert Stolle naPanashe Mukuta apo vaiita basa ravo muHarare. Pamutongo wavo Justice Munangati Manongwa akati kuita kwemapurisa kwainge kusiri pamutemo. Mapurisa akatodzorera mishina iyi kuvatapi venhau. Misa Zimbabwe inoti gore rapfuura pane vatapi venhau makumi matatu nevana vakasungwa kana kurohwa vachiita basa ravo zviri pamutemo. Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.